mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 3 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70. Rimwe sangano revarairidzi rinoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora kubva kumabhanga makumi masere nemashanu emadhora ekuAmerica avakapiwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemumwe 3,921, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu mazana maviri nemakumi maviri nevaviri 262 nezuro. Pavanhu vabatwa nechirwere ichi nezuro mazana maviri nemakumi matatu nevana 234 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Makumi maviri nevashanu 25 vakange vadzoka kubva kuSouth Africa uye vatatu vakange vadzoka kubva kuBotswana. Vanhu vapora vanoita chiuru chimwe chete negumi nevatanhatu 1016. Sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora mari inosvika madhora makumi masere nemashanu yeCovid allowance inonzi nehurumende inenge iri mumadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kuti tinzwe kuti sei mari iyi isiri kutoreka sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaGundani.
Ongororo yedu yatiri kuita sesangano reZimbabwe Teachers Association ndeyokuti iyo hongu 75 US dollars yakaiswa munostro account. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevarairidzi nevamwe vashandi vehurumende vakawana mari iyi iri muaccounts mavo emabhanga akasiyana siyana.
Saka vashandi vakwanisa here kutora mari idzi?
Dambudziko ravapo zvino nderokuti kuti mari iyoyo ichibuda ichishanda ndipo panetsa. Mabhanga akasiyana siyana ane zvirehwa rehwa zvavo zvavari kuita. Vamwe havasati vanyatsokuzivisa vanhu kuti kana muchida kushandisa mari iyi inoshanda chirudzi wai. Ruzhinji zvakare harusati rova kuziva kuti ko iwo mashops nenzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengwa zvinhu zvakasiyana siyana vanotambira mari iyi yemanostro ndeapi mashops acho? Izvi havisati zvanyatsokuzikana. Hongu vamwe vakange vambofunga kuti mari iyi inogona kunge ichichinjwa kuitira kuti ive maZim dollars yoendeswa kumaRTGS accounts evanhu, asi takazonzwa zvakare hurumende yakuti izvi hazvisi pamutemo uye hazvifaniri kunge zvichiitika saizvozvo. Saka chidanho chatasvika iko zvino ndechokuti icho hurumende ichinyatsogadzirisa twasara twese tunoda kuti tugadziriswe maringe nokuti mari iyi ikwanise kunge inge ichishandisika. Hongu takaiona yakauya iri COVID-19 allowance musure mokunge taikumbira kuhurumende kuti ngaibhadhare mari yeCOVID-19 allowance. Takaiona yakauya, ngaichishandisika tione tiende mberi zvibatsire vanhu.
Saka hurumende iri kukwanisa kavagundani kuti itambire chikumbiro chenyu chekuti muwedzerwe mari tichitarisa mari yamakawedzerwa.
Chakakosha ndechekuti titaure isusu tichiti mari haineyi nenyaya yanga iri mudariro nguva dzose yekuti varayiridzi vanofanira kunge vachiwana mari dzakavandudzwa dzinoenderana nemutengo yezvunhu yatiri kuona inova iyo mitengo yakuenderana nemaUS dollars. Iyi nyaya inyaya ichiri mudariro. Nyaya yemasalaries nemamwe allowances nezvirehwarehwa zvimwe zvezvimari zvinofanirwa kunge zvichibhadha kwavarayiridzi. Nyaya iyi inyaya ichiri mudariro.
Asi kubva zvamatanga kuita nhaurirano, sei nyaya iyi isiri kupendera?
Chiri kutinetsa ndechekuti nyaya iyi ingadei yakapedziswa muna June imomo, asi hapana chakauya nehurumende. Chakatikoshera iko zvino ndechekuti hurumende izive kuti nguva ndiyoyi yokuti nyaya iyi tigarire pasi, tidzeye varayiridzi vawanikwe vachitambira mari dzavo. Mari idzi imari dzinoenderana nemitengo yezvunhu yatiri kuona iri kuitika kunze uko. Ndokusaka tichiramba tichitaura isusu kuti mari ngainge ichipfuura kuma 500 United States dollars. Haisi mari itsva yatiri kutaura nezvayo. Inongori mari imwe chete isina kutomboshanduka yaitambirwa nomurayiridzi makore maviri apfuura. Saka naizvozvo haisi mari inokatyamadza. Hongu tinoziva isusu kuti pane zvakawanda zvimwe zvakasiyana siyana zvinogona kunge zvichitsanangurwa nehurumende, asi isusu hatisi kutaura kuti mari yedu ngaikwire. Tiri kutaura kuti isusu patakambosvika sevarayiridzi ipapo, ngatingorambai takamira ipapo, murayiridzi nemurayiridzi ange achikwanisa kuwana mari inoenzana iyo ne 500 United States dollars yakambobhadharwa makore maviri apfuura. Izvi zvingabatsira kuti varayiridzi nemhuri dzavo nebasa rinoitwa nevarayiridzi rakakosha kudai muno munyika ringe riri basa rinoitwa vanhu vakasununguka, vanhu vakadyawo, vanhu vakapfekawo, varayiridzi vachinge vachikwanisa kuti vabhadharirewo mari dzevana vavo dzeschool fees.
Asika nyika yakatarisa naune denda recovid-19, nhaurirano dzingaitwe sei apa vagunda?
Hongu tiri kusangana nedenda recovid-19. Hurumende iri kumhanyamhanya kuita zvose zvainogona. Asi mukumhanyamhanya imomo ngatiregerei kukanganwa kuti ngatibvei tagadzira nyaya dzevarayiridzi idzi, kuitira kuti nguva iyoyo painosvika yokuti zvikoro zvinge zvichizovhurwa, zvinhu zvinoenderana, nhunha dzese dzinoenderana nemari yemasalaries evarayiridzi dzinge dzagadziriswa.
Mukuru wesangano rezimta vaRichard Gundani vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizhinji zvakaitika musvondo rapfuura iri, uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 hwakaratidza kukwira zvakanyanya zuva nezuva, apo vanhu vari kufa nechirwere ichi vakaratidzawo kuramba vachiwanda. Ukuwo vemabhizimisi vari kuchema-chema kuti deno hurumende yashandisa mari yekusouth africa muzimbabwe. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipotendere, vanoti hurumende inofanirwa kunge yakatanga nekuona kuti vanhu vari mberi mumabasa anokosha vakaita sevana mukoti nevana chiremba vagadzirisirwa zvichemo zvavo, nekuti pasina izvi malockdown ari kuitwa aya haana chaanobudisa sezvo varwere vasingawani rubatsiro rwavanoda. Dr. Dendere vati vanotyira kuti sezvo hurumende iri pakaoma munyaya dzematongero enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi, ingada kutangidza kushandisa COVID-19 mukudzvanyirira vanhu. Pataenda pamhepo, munyori mune zvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Iko zvino Zimbabwe kufanana nedzimwe nyika dzeseamerica kwatiriwo kuno vakatarisana nechirwere checovid-19 chakonzeresa icho malockdown mazhinji pasi rose. Kuzimbabwe maonera angu ndeekuti hatisi kunyatsoziva manumbers zvichibudikidza nekuti pamwe macontact tracing maresources edu mashoma. Asi manzwiro andiri kuita tichiverenga pa social media nedzimwe vamanisha mwari vari kushare information yevanhu vari kushaya zviri kuratidza kuti corona yapinda munyika medu zvakanyanyisisa yabata. Asi chiri kunetsa ndechekuti kuda vanhu havasi kuteedzera mitemo yesocial distancing, kuda vanhu havasi kupfeka mamask. Asi tichisanganawo nekuti nyangwe vakada kuita izvozvo, vazhinji vanorarama nekutengesa tengesa day to day. Chimwe chanetsa nenhau yekorona nemalockdown ndechekuti zviri kuratidza kuti hurumende yedu haisi kuisa mitemo iri kuisa vanhu mberi, kuti mitemo yelockdown haisi kuitwa kunzi vanhu vachengeteke. Nekuti dai zviri izvo zviri kuitika, dai vakuru venyika vataurawo kuti zvipatara tawedzera maresources, manesi tavapa maPPE pamwe chete nana chiremba.
Asi Dr. Dendere, hurumende yakaita lockdown uye iri kurambidza vanhu kufamba-famba kuti kutapurirwa nakwechirwere ichi kuite kushoma. Chamunoshora chii pane zviri kuitwa nehurumende?
Hurumende iri kungoti taita lockdown, asi zviri kuratidza kuti zvine politics mukati, nezvekuti vanhu vaya vanoda kuratidzira vatadze kuratidzira. Musi wechishanu takaona kuti vakanga vachida kuratidzira semunyori Tsitsidangarembwa mumiririri weMDC Fadza Emahere vairatidzira zviri safe vachiita social distancing, vakamira vamwe kure nekure. Asi hurumende yakaendesa masoja mazhinji kunovasunga, vakarara mujere. Nasitamuka tichiona zvanyorwa naFadza Emahere achitaura iye kuti kujere kwavakanga vari zvinhu hazvina kumira zvakanaka, majere zvimbuzi hazvina kugadzirwa. Itori risk kuti vanhu vange vari mumajere panguva ino yekorona muchando. Vanhu havasi kukwanisa kuita social distancing, vanhu havapiwe zvekuzvichengetedza. Chandinoona ndechekuti tichaona korona ichibuda mumajere, vanhu vazhinji vari mumajere vachifa. Hapana chikonzero chekuti hurumende ingasunge vanhu vari kuda kuratidzira kana vari kuzviita safely vachiteedzera mitemo inoita kuti korona isaspread.
Panyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu, munotenderane neavo vanoti hurumende inomanikidzwa kuita zvimwe zvinhu zvaisingade kuri kuedza kuchengetedza runyararo munyika?
Izvezvi tinoziva kuti journalist Hopewell Chingono naJacob Karavume vachiri vakasungwa. Hapana chikonzero chekuti vanhu vaviri ivavo vange vakanyimwa bail. Izvi zvinoitwa nekuti mukuru wenyika ari kutya kuti vanhu havasi kufara. Vanhu vari kuda shanduko, asi shanduko haisi kuuya. Zvino vakuru venyika vaakushandisa COVID pamwe chete nemalockdown kuti vadzvanyirire vanhu, vavharirire mazwi evanhu, vanhu vasakwanise kutaura zvavanoshuvira munyika yeZimbabwe.
Munoona sei zvinhu muZimbabwe kana zvinhu zvikaramba zvakadari?
Maonero angu ndeyekuti kukaramba kuchiitika zviri kuitika, vanhu vachatya kuratidzira. Tanzwa nhasi kuti kune mwanakomana akadzoka Tawanda anga akatorwa, vachimutora nekuti vaida sekuru vake vanova journalist. Kwanza akapiswa piswa kumagadziko nemakumbo. Zvinoitirwei munyika yakasununguka izvozvo? Vanoshandisirei violence yakadaro? Maonero angu ndekuti vanodaro nekuti tadzokera kuutongo wakanga huripo vamugabe vachiripo. Vamunangagwa vari kuona kuti havasi kukwanisa kukontrola ikonomi. Saka nekuti vafeila kuikonomi, vaakushandisa matactics ekudzvanyirira vanhu. Vamunangagwa vakatadza kugadzirisa ikonomi, vachashandisa COVID lockdown kuti vadzvanyirire vanhu. Chero munhu anenge abuda panze kuti aratidzire anogona kusungwa kana kutodisappear tikasaziva kuti munhu aenda kupi.
Avo vange vari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts, vari parunhare kuMassachusetts kwekare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Heraldi rinoti Harare ndiyo yave nzvimbo huru ine vanhu vane COVID-19 kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muZimbabwe mushure mehuwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi pakupera kwesvondo rakwira zvakanyanya. Herald rekare rinoti vakurukuru vaviri veZANU PF vari mupolitibro vaObed Mpofu navasimbarasho Mbengegwi vari kugara mudzimba dzavo vasingasangani nevanhu kana kuti quarantine mushure mekushanya kuTanzania. NewZimbabwe.com inoti mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya vari mukuvanda mushure mekutiza vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vakange vakapakata zvombo vakaedza kupinda zvichisimba mumba mavo kumbizo kukwekwe. Mukroniko, nyanzvi mune zveutano dzinoyambira kuti avo vanopora kubva kuchirwere cheCovid-19 vanogona kuva nezvipingamupinyi muutano hwavo kweupenyu hwavo hwese zvinosanganisira kutadza kuita zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vasatora COVID-19 sechirwere chisina maturo. ZimLife.com inoti vanachiremba vari kushamiswa nekukuvadzwa kwakaitwa isvo dzemuzukuru wavamudhudhuzi Mututu Tawanda Muchehiwa, uyo anonzi akapambwa akatochwa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva Shamarari Studio 7 vana mukoma Jonga nemose vatereri Studio 7 ndinoti zvakaitwa nemapurisa nemasoja achishandisiwa neZANU PF musi 31 July zvakaratidza kuti havana chido nokunamo yevanhu kutambura kwevanhu nokuti chaivapo haisi hakusi kupirigura hurumende asi kupa zvichemo zvedu kuhurumende kuti vagone kunzwa zvichemo zvevanhu. Saka vakaramba kunzwa zvichemo zvevanhu, saka chasara nezvezvino ngoti vanhu vatambure zvavo. Ndinoti dei America yawedzera masankisheni ari muZimbabwe andori mashoma, dei yawedzera masankisheni kuda vagona kuhwisisa. Izvezvi vamwe vezanu PF vakadla mari dzakapiwa senyika kuti dzibetsere kuCovid-19 yezvo chigwere chacha kuuraya ivo. Ndichatombobata kunana munangagwa ikoko kuda vagona kusunura kuziva kuti vanhu vanobetserwa. Ndatenda ndini Shadreki Chauke ndiri munomupurokwani muSouth Africa.
Vana mukoma Jonga veStudio 7 vana Gisi Dhuve navamwe vakadaro daro muri kutaura naGeorge Svanda ndiri mugwanda zvangu kuLushongwe. Ndinozvitsvagira zvangu goridhe mari namotongoinzwa pamanext joka mumapolitician anongochema anongodzingana musangano nokurwira mazita. Vanachamisa ngavagare pasi mani vangaidii nyika inoku, apana zvaungaita nyange mukadii tichingotonga tiri mumakomba egoridhe hauna zvaungaita. Ndisakuera nzvimbo ndozati hamuverengi ningirikiri iyoyi odhiyo yangu but muchamazvinzwa.
Makadii vashamarari paStudio 7 apo ndinoitwa Lloyd. Nyaya iripo ndeyekuti ZANU yauraya nyika. The only way yekuti tisununguke ndokunge ZANU yapa mupower, especially the current government yamunangagwa aya. Hapana zvainoziva, haana chimwe chaanogona. Saka the best way kutotabve cause hakuna kwatirikuenda naye munhu. Vanhu vari kuabductwa almost every day every night, hapana chiri kuitika. Polisi yacho haina zvairi kuita, so paakutoda kutoitwa kuti abve asingada achida ngaabve.
Mamuka sei vashamwari veStudio 7, inini ndotoo Mr Pire ndiri kuKwekwe pataigarika. Tofara nechirongwa chamotipa chiri nhau dzechokwadi dzeStudio 7, nhau dzisina kwadzakarerekera. Zvichinozongorwadza chete ndechekuti vanhu vari munyika medu matiri vanotungamira ndo vanotonyepa, ndo vane kwadira vanenge vakatorerekera. Saka hei, Mwari kudai vapindirawo kose zvinozi kupinda kwakaita murume uyo aripo upenyu arwadza. Zvinhu zviri kukwira pafio haisikuwanika ka zvinhu zvacho zviri kutorwadza. Wada kutaura unototya kose kwangoda kusimudza musoro zvonzi kwai anotaurire wataurirei. Vanhu vanonosunga Tawani Mpofu, munhu anotozvishandira lawyer, kuda kuti vanhu vanyarare kuti ava kuti vanhu vasatauri apa kuda kudistroya Chamisa paipai. Maonero angu kudai vambochinja maitiro avo ndoti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti zvavari kuita ishikaishi zvichatouraya nyika wese. Ndatenda angu.
Makadi iko pa Studio 7. Ndinotaurawo ndiri kuno, ndiri kuBotswana, ndini Gloria. Ndanchida kutiwo ndiisewo zvandinodawo kurevawo pamusoro pezvinoitika kunyika kwedu. Kana isu tichitarira uye tinogwadziwa kwazvo tichiwa kuti vanhu vanotambura, vanhu vanonunga sose nemuromo, vanhu vachitambura asiwo vanhu vehurumende vachidya vachiguta. Iye zvino tinowa kuti masoja akaiswa kwese mutauni nepi. Saka chinotishamisa ndechekuti iye Munangagwa hazvioni here zvaanoita, kuti hazvizi izvo zvinofanira kuti aite, sekuti wakavhotegwa nevanhu. Taikumbirawo kuti dai vangachinja maitiro avanoita, nokuti vanhu vatambudzika. Ngavachinje maitiro avowo, taikumbira kuti vanhu vatambudzika. Saka toita sei? Nesuwo tiri kunze kwenyika tinochema pamusoro pevanhu vanotambudzika, vanhu vanochema kuZimbabwe. Dai Mwari akanga pindira vedu wee, tatambudzika nokuchema, hama dzedu dziri kutambura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Isaias rine mvura nemhepo ravhuvhuta zvine simba kumabvazuva kwedunhu reFlorida, asi harina kupinda mukatikati medunhu iri. Richingovhuvhuta nechekumahombekombe rakatarisa kunyanza yeAtlantic. Isaias yange iine mhepo inovhuta makilomita makumi masere paawa, uye inochirwa kuti ingangobata matunhu eSouth neNorth Carolina nhasi muvhuro. Isaias yakavhiringa nyika dzePuerto Rico neDominican Republic nemusi weSvondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira muFlorida asi chichigara mudunhu reSouth Carolina, vaPromise Sunday vanoti Isaias yakananga kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica, vachiti pari zvino iri kufamba iri muAtlantic Ocean. VaSunday vatizve vakange vaenda muchadenga kana kuti maastronauts vakadzoka zvakanaka chose, uye mamiriro ekunze akange akanaka, uye vakamhara mugungwa kure nekwakange kuchivhuvhuta dutu mupengo reIsaias.
Tiri kunzwa kuti tropical storm Isaias yanga yakaringana nekupinda nepakati peFlorida. Asi mazuva maviri apfuura aya riri kuratidza kuti riri kusundwa richienda munyanza, zvekuti mapatsi eFlorida ari kubatwa nestorm iyoyo, mapatsi mashomanana ekunana West Palm Beach uku, uyezve richadarika richiti bate zvishomanana mucoastline yeFlorida kubva kunana West Palm kusvika kunana Daytona Beach. Asi storm yacho chaiyo chaiyo inenge isiri kunzi ichasvika muland, asi ichange ichitsemba iri munyanza.
Saka pari zvino haina kupinda mukati mematunhu eAmerica kunze kwekungofamba kumahombekombe kwedunhu reFlorida.
Iye, chokwadi iri kutsemba iri mumahombekombe mukati menyanza, asi ichisiya Florida iri kuchamhembe.
Pane zvamambonzwa here maererano nokukuvara kana kufa kwevanhu kana kuputsika kwedzimba?
kuzungonzwa kuti pane mitoro yange chingo batwa batwa chingodono kuna na Fort Lauderdale kokoko nekuda kuti dutu ringe rakati wandei wo kana iri mudhuze kudaro asi paru mune mashoko saruta uwa pana pandambonzwawo pari kunzi pane kana kufiwa kana kukwara kwevanhu
zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva zviri kunzvimbo iyoyoyo zviri nanhasvo hapana chamati manzwa chakaipa
aiwa hapana chatatadzo chakaipa tanga chitotaura navo vakomana vatinozivawo variko kuna na West Palm nguva chitoti hava vakagara zvakanaka fani varungo vakagarawo havo mudzimba nekuti duti rinenge riripo panze racho rinenge chingotarisonzi vanhu vagare vari mudzimba vasange vari mumastreets
mataura kuti dutu mupengo iri riri kumabvazuva kwemahombekombe eFlorida kana kuti kumatunhu ari kumabvazuva kweAmerica handiko here kwadzoka ava vanga vaenda muchadenga maastronauts atiri kunzwai pafamba zvakanaka
aiwa avo vadzoka chitunhu museremusere chavo chasvikira kuchamhembe kwestate of Florida yakakomberedzwa nemvura ndingangoti nemvura kumasaidi maviri kumabvazuva kune Atlantic then kumadokero kweFlorida kune inonzi Gulf of Mexico saka maastronauts vadonhera muGulf of Mexico kunovako kwakadzira kunana Clearwater Beach nana Naples Florida
vadzokawo zvakanaka hapana chamanzwa chambofamba zvisina kunaka
aiwa vatanga tichizviteedzera zvirikuratidza kuti vafamba zvakanaka
avo vange vari vapromise sunday vari parunhare kuflorida nestudio 7
Baba Nicholas Zakaria nekambo kavo zomvela mvela sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70
rimwe sangano revarairidzi rinoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora kubva kumabhanga makumi masere nemashanu emadhora ekuamerica avakapiwa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.